nyaya yendinotendekana nayo kuti mabhajeti ari kukumbirwa izvo zvakanyanya uka tikatarisa nemamwe mabhajeti dzimwe nyika ane vanhu vanovhota vakawanda kupfuura vedu muno muzimbabwe mari dzacho dzinenge dzakati wandei dziri kukumbirwa asi zvitakakosha ndechekuti zvinge zvichinyatsobuda pachena kuti mari yacho iri kumbonzi iri kunyatsodiwa 2 cents dzichienda kwakati 3 cents dzichienda kwakati kuitira kuti tinzwisise kuti zveshuwa pamwe pavari kuti varikuda mari zveshuwa pari kudiwa mari asi kana zviri zvinhu zviri kubuditswa pachena mukuongororwa kwazvo vanhu vachangofamba vachiti aiwa mari dzacho dzinenge dzakati wandei so semaonero edu nyaya yemari inyaya ingangotadzisa kuti tinge tiine sarudzo inobuditsa pachena kuti zveshuwa vanhu vemuzimbabwe vari kudei nekuti vanhu vachangowanda nechigunhu vachiti aiwa mari yacho hapana kana kuti mari yacho yakazoundwa iri shoma saka takazotadza kuita chakati kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vachibuda vachinovhota mune zvakanaka so semaonero angu inini hangu ndinge ndichiti nyaya yemari iyi imari inyaya yekuti vanhu vese ngavagare pamwe chete tinyatsowirirana kuti kana tirandangana nesarudzo ndechipi chinofanira kubhadharirwa chinofanira kuisirwa mari zvichibuditswa pachena kuitira kuti tinzwisise nekuti hatidi kuti komisheni idzodzoke zvakare kwatiri ichiti takazotadza kuita basa nekuti tanga tisina mari uyezve tinokurudzira kuti ino komisheni yacho ichikumbira mari zvakakosha kuti inge ichiwana mari asi zvakakosha zvakare kuti inge ichinzwisisawo kuti hurumende iri kuiwana here mari and mukanyatsozvitarisisa dambudziko remari kuhurumende idambudziko rakabvirira kare richingotaurwa kunzi ko mari inonzi zimbabwe iri kuwana kubva kune madiamonds iri kuenda kupi ndipo kune dambudziko rakanyanyokosha saka pazvaitaurwa pamwe taisazviona kuti zvakakosha sei asi izvezvi tinosangana nesarudzo iri kuda mari and clearly hurumende yacho haitorina mari yacho
panewo mashoko ekuti mapurisa nhengo dzedare reparamende uye vashandi vezeke vari kudawo mari dzakawandisa zvikuru kuti vaite basa ringava rekudzidzisa vanhu nezvebumbiro remutemo nezvimwe zvakadaro daro asi vamwe vari kuti vanhu ava ndo vanotofanira kunge vachinzwisisa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munoti kudii nemashokwani
zvinotinetsei kuti tinzwisise nekuti zveshokwadi mabasa rinenge richida kuitwa ka vanhu vanenge vachida kufamba semaonero angu zvakakosha kuti vari kunoita basa racho vange vachipuhwa mukana yekuti vakwanise kunonyatsoita basa racho mune zvakanaka nekuti mari dzacho dzekufambisa kana dzisipo sechekutanga handizivi hangu kuti mari dzavari kuda ndedzei asi kana dziri mari dzekuti vanhu vakwanise kufamba kubva muHarare kuenda kuzumbamana mapfungwe kana kuwadhi 18 kwamutasauko kana iri mari yekuti vanhu vatenge peturo handioni paine chakaipa kuti vakumbire mari dzizvo kuti vakwanise kubata basa ravo zvakanaka.